Ndinokuchingamidzai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndichiti eino emisoro yenhau dzanhasi, chishanu zvita 15, 2017. ZANU-PF inopeta kongresi yayo yechimbi chimbi ichitambira vaEmerson Mnangagwa semutungamiri webato uye semunhu achamiririra bato musarudzo yemutungamiriri wenyika gore rinouya. VaMnangagwa vanoti vacharemekedza kodzero dzemunhu wese kusanganisira kuremekedza kodzero dzevanhu dzekutsvaga munhu wekudanana naye pasina rusarura, danho riri kuonekwa semutsauko mukuru kubva kuna vaRobert Mugabe avo vaigara vakashora Ngochani. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika, retired Major General Sibusiso Moyo, vanoti basa ravo guru nderekugadzirisa ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika kuitira kuti pave nekudyidzana kwakanaka pakati peZimbabwe nenyika dzepasi rose. ZIFA yoyambira vatambi venhabvu vezvikwata zvepamusoro kuti vasapinde mumitambo yemagungano yemitambo yevanonwa doro kana kuti Buzzers Soccer panguva yezororo. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kubuda kumusangano weZANU-PF Extraordinary Congress. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860, 6080, 15580 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6 AM uye 2 PM mazuva ose. Musakanganwewo zvakare kutifarira pa Facebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook pedu, endai pa lingi iyi www.facebook.com/voashona.